Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvananga kumawere uye zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika sezvo mari mumabhanga iri kuramba ichishayikwa kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kugadzirisa dambudziko iri. Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vakati Zimbabwe yainge yawana mari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kubhanga reAfriExim Bank senzira yekugadzirisa dambudziko remari, asi vakawanda vanoti zvinhu zvatonyanya kuita manyamamire nerongo. Kunyange hazvo uremu hwemabond notes hwaderera, vemabhizimisi makuru vanoti mutemo uri kuvamanikidza kuti vatengese zvinhu nemutengo wakafanana pamabond notes nedhora rekuAmerica. Mamwe mabhanga akaita seStewart Bank neStandard Bank ayo anga achibvumidza kuti vanhu vatore mari pamaATM cards kana vari kunze kwenyika mazuva mashoma apfuura akamira kuita izvi achiti haasisina mari yekunze. Mazuva ano mabhanga aya anoti munhu anenge achida kushandisa kadhi rake kunze anofanira kuuya nemari yemadhora yekuAmerica kubhanga racho oisa mari yaanozoshandisa. Hazvina kujeka kuti chii chichaitika kumari dzagara dziri mumabhanga aya. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti vemabhizimisi makuru ndivo vave kunyanya kuomerwa nezvinhu sezvo vachisungirwa kutevera mitemo yeReserve Bank of Zimbabwe.
Kune mazvitoro zvikuru munyika vakaita sana OK, vana TM, vana Pick n Pay. I think hakuna dambudziko ratiri kutaura here. Dambudziko riri kunyanya kuwanikwa kune mabhizimusi vaya vatingati vamwari informal, even vamwe vari kutengesa zvinhu zvekuvakisa dzimba chaizvo, matiles nemafloors nezvimwe zvakadaro. Vari kuti vamwe vacho vari kuti kana uine US unogona kubhadhara 50% discount.
Mashoko aya atsinirwa nemutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya avo vati havana zvavangaite kunze kwekutevedzera mutemo.
Zviri kutokonzera matambudziko nechekare. Zvido zvehurumende zvanga zviri zvokuti bondi neUS dollar zvive zvine mutengo umwe chete, zvive zvine value imwe chete. Asi nenyaya yekuti zvinhu hazvisi kukwanirana matoto mumariketi memari umu, zvinotizira kuti haizvo pachazvo kuti zvimwe zviome zvisava pamwe chete. Saka une vanhu vanofamba vachitengesa mari mumigwagwa umu unotozvinzwa kuti hazvisi kupindirana ba.
Vaimbova gurukota rinoona nezvemari vatendai biti vanotiwo mari mumabhanga hamuchina sezvo hurumende ichiramba ichikwereta mari kumabhanga aya isingadzosere. Nyaya yekushomeka kwemari iyi yakambopawo kuti mafuta ekubikisa nezvimwe zvinhu zvakawanda zvitange kushayika munyika. Asi iko zvino mukuru wesangano reOil Expressors Association of Zimbabwe vabusisa moyo vanoti zvave nani.
Reserve Bank iri kutiendesera kumberi kwetu kuti tiwane mari iyoyo nekukasira.
Ko dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo? VaJokonya vanoti panoda kuti Zimbabwe ikwezve vemabhizimisi vekunze.
Toda kutanga taona kuti mari yokunze ipinde muno munyika. Zvinoreva kuti vanhu vomuZimbabwe vane zvinhu zvavanogona kunge vachitengesa kunze kwenyika. Vowana manje foreign currency yopinda muno. Kana yauya iyoyo mari ndoinoita kuti isu tigogonawo kuramba mabhizinesi achienda mberi.
Nekuona kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinenge zvaenda kumawere, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadoma gurukota idzva rezvemari vaIgnatius Chombo vachibvisa vaPatrick Chinamasa. Asi vachitambara vanoti havaoni vaChombo vachikwanisa kugadzirisa dambudziko iri.
Matambudziko atanawo anogona kunga ari matambudziko anoita go beyond even an individual minister.
Vanongorora nyaya dzezveupfumi nenyaya dzematongerwo enyika vanotiwo kudzamara vakuru muZANUPF nehurumende vaisa zvido zvenyika pamberi pezvido zvavo, matambudziko akadai acharamba achiwanika munyika.